Nengo dze Atus nomwe zinosanganisira mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure negweta ravo vaDouglas Coulthard nomwe mugari wemuHarare vaSimon Peter Drury vatanga kutongwa mudare raMagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo pakuratidzira kwakaitwa nenhengo dzeAtus muHarare muna kurume wegore rino dzichitsutsumwa nenyaya dzemari dzemihoro. Muchuchisi wenyaya iyi vaOwen Safuri vaudza dare kuti vasungwa vapfumbamwe ava vakatyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act pavakaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vamutirincuve vakatakura bhokisi rinoiswa chitunha senzira yekuratidza kusafara kwavo nemari dzavari kutambiriswa nehurumende pavabvunzwa nemutongi wedare amairumbidzai mugwagwa kuti vanopindura sei mhosva yavari kupomerwa. Vasungwa vese vari vapfumbamwe vati havana mhosva. Magweta avo audza dare kuti vasungwa ava vari kungoshungurudzwa. Rimwe remagweta aya vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti nhengo dzeAtus dzine kodzero dzekuratidzira kumushandirwi kana dzisiri kufara nemari dzemihoro sezvo izvi zviri mubumbiro remitemo.
Mudare taisa defense outline iri kutaridza kuti vasungwa vose vari kuramba mhosva yavari kupiwa. Vari kuramba vachitaura nyaya dzakasiyana. Chekutanga chavari kutaura ndechekuti zvavari kunzi vakaita zvacho hazvikwanise kutorwa semhosva pamutemo. Hapana chinotaridza kuti pane kukanganisika kwakaitika pamanyorero akaitwa mapepa nemapurisa. Chechipiri ndechekuti ivo sevatungamiriri vevashandi vane kodzero yekumirira vashandi nenzira dzavaishandisa dzinosanganisira kuratidzira kunyunyuta kwavo kune avo vanovabhadhara kana kuti vavanoshandira vacho.
Vabhamu vati vamwe vevasungwa ava vakafanana navaColtat vano vegweta reAtus pamwe navaDruri vakasungwa vasinei nekuratidzira kwakaitwa neAtus. Gweta ravaDruri muzvare Fadzai Mahere vati vaDruri munhu aitongopfuurawo zvake nepamahofisa pavamutulincuve. Vabhamu vati izvi zvinoratidza kuti nyaya yehurumende haina kusimba.
Kune vamwe vaingozvifambirawo zvavo vasingatomboziva kuti musangano weAtus unoita nezvei, asi vaingopfuurawo nepanzvimbo iyoyo sezvo vaine mvumo yekufambawo zvavo. Kwakungobatanidzirwa pakusungwa kwaitwa vanhu nemapurisa vasina mhosva yakanga vapara nekuda kuti varingopfuurawo zvavo. Chimwe chiri kubuda mumashoko ekuramba mhosva ndechekuti kune vamwe vaitove pabasa semagweta vakanga vauya kuzomirira maclients avo kwakubva vasungwa nekubatanidzirwa pamwe chete nemaclients avo vavangafamba kuzosunungura.
Nyaya iyi iri kuenderera mberi nekutongwa nechitatu uye hurumende inoti nevafakazi gumi vachauya kuzopa umbowo. Nhengo dzeAtus dzave nenguva dzichiramwa mabasa dzichiti mari yemihoro yadziri kupiwa nehurumende yakafanana nemutero wembwa, ukuwo hurumende ichiti homwe yayo yakabooka zvokuti haikwanisi kupa vashandi vayo mari yavari kuda. Zvichakadaro Atus yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti zvinhu zvange zvisina kurongeka kumatare sezvo nyaya yavo yange ichingochinjwa chinjwa vatongi vasati vaendeswa pamberi pemutongi amairumbidzai mugwagwa. Atus yatiwo nyaya yanonoka kutanga kuzeyewa nedare sezvo mufakazi wekutanga wehurumende anga asipo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.